Donzo iri rakasimbiswa nekumba kwesangano rinonzi Ozimbozin Botswana muna Chivabvu gore rakapera. Vanhu vari musangano iri vazhinji vavo vari vashandi vemudzimba nevanorarama nechamuka inyama. Vanobvisa mari inoita mapula makumi maviri pamwedzi nechinangwa chokuda kubatsirwa panguva yerufu. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano iri Muzvare Priti Ganyani vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvakaita urongwa uhu kuitira kuti zvisave chiseko cheBotswana.
Asi nerudo rwokuti tiri maZimbabwe tese tinofangwa kubatsirana, vaidei vachizotarisawo kuti vanhu ava vari kubatsira haisi hama yavo. Saka tinokumbirawo kuti kana vaona paita umo munhu abatsira, kana gurupu rabatsira, kana vanhu vabatsira, ngavatarisewo kuti rubatsiro ruri kuitwa. Hapana anenge achiwana mari pazviri, pamwe tei tichitoburisawo mari dzedu muhomwe dzedu tichida kubatsira. Saka ngavativhurirewo nzira, ndatenda.
Mashoko aMuzvare Ganyani anotsinirwa nasachigaro wesangano iri vaJoffrey Manyika, avo vanoti hakuchina chizvarwa cheZimbabwe tichavigwa muBotswana.
Donzo redu isusu ndiri kuti muZimbabwe wese akafanira kuti anochengetedzwa nekunoona hama dzake, nekunoonekwa kuonekana une hama dzake kekupedzesera. Saka naizvozvo takatomira zvechokwadi zvine simba, zvechokwadi tine chivimbiso chekuti wese abatani nesu, kana kuti atinobatani anobatana nesu pamwe chete. Kunyange zvikanzi zvavo mazvinengei haana kufanira kunge achivigwa muBotswana. Tichaedza nepatinogona kuti anga achimesvitswa kwaanofanira kunge achinoradzika.
Munyori mukuru wesangano iri amai Ana Makahamadze vanoti mabasa abatwa nesangano iri munguva pfupi pfupi anoyevedza.
Hatina kuremeredzwa kosi kwatinobva kwakashoreka, patinotenda sisipopo founder of this group akaita kuti tive nechiremerero. Takukwanisawo kunowigirwa kumusha, whether uri murombo kana une vabereki vakapfuma. Chakuwa unechiremera, wedha wanga chishora kana kudi, asi kumusha tinoendezwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaMorgan Shumba vanotisangano ravo riri kuburitsa pachena kuti zvarwa zveZimbabwe zvanga zvichisina chiremera muupenyu nemurufu.
Inini somo ndakagara muno kwenguva refu ndikazombobuda, saka ndakazviona dai pane vamwe vaimbofa muno mukudhara. Taitambudzika shwa kuembasi taikuenda, hatina help karubatsiro rwataiwana, asi taitomira pachedu kuti tione kuti munhu aenda sei. Ndoranga ramwe takatozomuitisa netrain kuti aende kurungo uku. Rubatsiro chairwo tairushaya nekuti vazhinji vanofira munomu hatinatambudzika vanenge vasina mapepa. Saka iri gurupu iri rasisipopo iri reOzimbozi, pandakadzoka ndikanzwa nezvaro papa nendufu mbiri kuchiwesi nokutokweni, ndikaona kuti zvavari kuita izvi zvakanaka, zvinotibvisa mukusekwa. Saka izvozvo zvinangu pasimba kodzero kuridziro yekuti zvavaita izvi zvichapa kuti tionekwe kuti tiri vanhu. Saka zvimwe zvese zvinozouya, asi so far tava vanhu kutogona kuzvitakura padambudziko redu.
Imwe nengwe sangano iri vaDanya Maida, avo vane makore makumi mana nematatu, vanoti sangano ravo riri kuzadzikisa donzo raro sezvo rakakwanisa kubatsira chimwe chizvarwa cheZimbabwe kuti chinovigwa kumusha mazuva mashoma apfuura.
Saka the purpose of this group toda kuti embassy recognize kuti despite what they do, vanhu vane njere dzekuti we just need recognition. This is not a profit making organization, it's just an organization yavanhu vakaronge varoda kuratidza vari pamberi pavo kuti despite kuva kumashureka ivo vane pfungwa nemabatiro atinoitwa.
Kuumbwa kwesangano iri kuchaita kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoradzikwa munyika iyi nehurumende yeBotswana hudzikire. Botswana inoti mari inosvika mazana matatu ezviuru zvamapula yanga ichishandiswa mukuvigwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvaifira munyika iyi pagore. Ndakamirira Studio 7 Mohaboroni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.